Good Friday ndozvara tinorangarira kutisira kwaita mambo edu Yesu Kristu. Kana tichiti kurangarira tinenge tichitaura kuti tiri kucherechedza nenzira yekuti mukurangarira kwedu imomo tovanhanira kunge tatopinda mazviri. Saka tinenge tichitofamba naKristu munzira yake yechikwiyaniso, tichipinda naye mumarwadzo make nematambudziko make, mukutongwa kwake nemukurayiwa make. Saka maitiro atinoita kuti Good Friday akatonangana nekunge tiri kudzokorora pakare zvakaitwa namambo edu Yesu Kristu mukurangara kwatinenge tichiita.
Vakawanda vanenge vachitarisira kuti kana ringa riri zuva rekuurayiwa kwaJesu Kristu vanenge vachitarisira kunge vachichema nekusuruwara. Ndizvo here zvinenge zvichiitwa pakucherechedza zuva iri?
Pakunamata tingati kutsanya nekuzvinyima. Izvo hari tinenge tichitsanya nekuzvinyima, nokuti kana tichi tiri kupinda pamwe chete naKristu marwadzo nematambudziko ake, tinenge tichizvinyimawo zvekudya nezvekunwa nekungoedza kuchengetedzeka tiri murunamato, tisingaite ruzha nezvozvo, tichiedza kuita pfungwa dziri pamwe chete kuti tinyatsocherechedze zvakanaka chiitwo ichi. Saka mateedzero anoenda pachiKristu ndeyekuti musi weGood Friday musi wekusuwa, wokusuwa pamwe chete naKristu. Chinoenda tichisuwa pamwe chete naKristu ndeyekuti Pauro musande anozotaura muzvinyorwa zvekuti kana tikafa takabatana pamwe chete naye tinozokwanisa kumuka takabatana naye.
Kouyawo zuva remusi wesvondo panove ndo pakamuka Jesu Kristu kubva mubwiro. Zuva iri mungaritsanangura sei Easter Sunday?
Easter Sunday zvinenge zvatopera. Kristu anobatwa chiri china madziro, then chishanu oswera achitambudzwa nekutongwa nekudidi nekudidi, ourayiwa chishanu kuma 3 o'clock, obva aiswa muguva. Saka Saturday yese ndopaanoswera ari muguva akavigwa. Saturday manheru usiku hweSaturday ndopaanomuka muasi. Saka maverengero avanoita pachijudha kuti mazuva matatu vanoverenga kudoka kwezuva kwega kwega.